Vanhu vanosvika mazana matatu nevapfumbamwe vakarungwa nembwadzi nechirwere ichi mudunhu remasonaland west vanhu vashanu vakafa. Vakafa ava vanoti vaviri muchinhoi uye vatatu kwazvimba kunova kumusha kwevaimbo vemutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe. Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere mubazi rezveutano mudunhu remasonaland west vagift masocha vanoti vanhu vatatu vakafa kwazvimba vana vechikoro.
Vakafa can confirm zvimba with 3 kids from different families.
Vanasocha vari kukurudzira vanhu vanochengeta imbwa kuti vadzibayise pachavo sezvo hurumende isina mari yekutenga mishonga uye kuti vanenge varumwa vakurumidzwe kuenda kuchipatara kunorapwa mukati memaawa 42 kubva panguva yarumwa munhu.
But due to limited resources, tiri tikurudzira kuti vanhu vakontribute vanokwanisa asi vabayise imbwa. Ine munhu kana achinge arumwa nembwa ngaakurumbidze kuenda futi kuti kuchipatara within 72 hours.
Vamasocha vanoti munhu akatanga kuratidza zviratidzo zvekuti ave nechirwere cherabies kunyange akarapwa haapone. Zviratidzo zvemunhu ane chirwere chechimbwa mupengo zvinosanganisira kubuda masiriri kana kuti furo, kuda kungoruma ruma zvinhu, kutadza kunwa mvura pamwe nekusada kugara pane chiedza.
Tikati munhu kapa haachakwanisa kana kunwa mvura, akanwa mvura chaizvo chaizvo anenge achitoita mazari mazino achitoita kudi kana kuteta, haakwanisi kana kuti kunge vachitarisana sinechi nechiedza. Uyezve vanogona kunge vachiruka masi masiriri ende mazino avo vanhu vanenge vachida kungoruma ruma kana ari munhu kana anenge achida kuruma kana iri mhuka inenge ichida futi kui kuruma mazondodaira kuti anenge achivava asi chida kudi kuruma ende very agitated.
Vanhu vakawanda vari kukurudzira kurayiwa kwembwa dzinongombeya mbeya dzisina kuchengetwa asi vamwe vachiti kuuraya imbwa idzi hazvina kunaka. Nhasi kanzuru yechinhoi bazi rezveutano nebazi rezveutano hwemhuka vaita chirwirange kubayisa imbwa dzose muguta nemutengo wemadhora 10 emabhondi. Mutauro wekanzuro yechinhoi vanoshawana Mulauzi vanoti vane urongwa hwekuti kana vapedza kubayisa imbwa dzose dzinenge dzasara dzisina kubayiwa dzichingofamba famba dzichaurayiwa.
Kwete hatinenge tisingauraya imbwa asi tinenge taakudzizorodza kuti dzisaimbwa dzisina muri dzadzina zororozwa nezvadzinenge dzichifamba saka tinenge taakudzizorodza.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wemuchinhoi vaPearson Ndoro avo vakarumirwa mwana wavo nembwa yakabayiwa. Vanoti imbwa dzose dzisingazivikanwe kuti dzine chirwere here kana kuti kwete dzinenge dzichingofamba famba mumigwagwa ngadziurayiwe.
Asi dzisina zvokuza kumakona ngadzibatsinge dzabata ande soupeno vanhu vanotsikira vakautengatika chikomoke.
Asi mumwe muchengeti wembwa vapanase ngandu vanoti kanzuro haifanirwi kungouraya imbwa asi kuti vanofanirwa kutsvaga vanodzida pamusika kana kuti auction.
Kumbeja ndekuti like hatifaniri kuurayiwa sekudaro but tinofanira kuti atleast vanofanisa a law on something like a compromise.
Ongororo yaitwa nestudio 7 inoratidza kuti kurapa chirwere cherabies zvinotora $200 nemadhora 100 sezvo munhu achifanirwa kubayiwa katatu jekiseni rimwe chete richiita $400 emabhondi kana RTGA. Hurumende inoti haina mishonga yekurapa chirwere ichi muzvipatara zvayo nemakiriniki. Dunhu remasonaland west rinogara rakavhiringwa nechirwere ichi nguva dzose. Mugore ra2013 vanhu 10 vakafa nechirwere ichi mushure mekurumwa nembwa dzaive nechirwere chechimbwa mupengo. Pavanhu vakafa ava mugore iri vanhu 10 vaiva vekwazvimba. pagore rega rega vanhu vanodarika makumi mashanu ezvuru vanofa nechirwere ichi pasi rose zvikuru munyika dzekuAfrica neAsia. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.